Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare nenyaya yeinternational community, ikataura nyaya yeregional community, ndokwavakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dzani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yavanation Chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa manyaya tikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongero enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePOLAD dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongero enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePOLAD nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti POLAD haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende.
Taura kutaura kare kuti ngavaita havo zvavari kuita kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini kana MDC isiko.
Hamuone here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. POLAD yanga iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvine izvi kumhanya-mhanya kwavachaita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPOLAD imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC, zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms, munorangarira imi ZANU of Power. Asi iko zvine zvakuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isakataura kare rine nyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dzani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndovari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF mhanya, vachipemberera ZANU-PF vachitoipembedza. Ndo zvavanenge vachiita izvozvo. Saka isu tinofara kuti ZANU-PF iri kunzwa presa iri kuiswa neMDC. Zvakadaro tinoti ngavarambe vachiita izvozvo, asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neKPC United, totora former official kana official yeKPC United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba ZANU PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator, musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigone. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed nereputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda SADC apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei, asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda a transitional authority. Vamwe vese vari kupola dhaa vari kuda power sharing, saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana, then totigara pasi totaurirana. Isu as MDC, we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, SADC iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi togara pasi totaura matalks, nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nepolad nana vagutu.
Takaona svondorapera iro kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa. Tatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidzi, toda kuti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi, kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Takachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika, ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangoziva makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vachamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekupolad, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota. Munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii chingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti chii chamuri kuita. Nanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePoland, asi ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti chiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekutare Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Meya wekutare Harare vaHebert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra 2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivage zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati meguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita hurongwa hwekanzi hwebhoya 2020 yatingati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Zvekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana mukatarisa nyaya dziri kuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu chidikidiki chatinakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vagomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwereti tichimboita road. Particularly MCBG yose tomboita maroads edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvo zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya maprimary schools. Hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra 2020?
Mugore ratiri kubata ra 2020 kuendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinouya tiri kutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu yenyu Manyani. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero rashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tikanga takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei bikause kutaura kwandirikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefri kugadzirisa maclarifier mafilters mawakes ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana tanero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatirikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gwamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News nekare vanorarama nekutengesa mumigwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumigwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase mamukase kuStudio mamukase. Aiwa tinokutendai, tinoti makurukota ekupinda mugore dzva. Vese vanatanonoka vandiwa na blessing zuru. Vamwe vese vasina kudona mamazita. Ndiitwa kuvaroro ndiri pa Northern Cape up. Raita, tinotenda Mwari kuti zveshuwa 2019 wapera zvake, asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese. Iro rino gore remaostate measures. rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa, saka tinoti Mwari vapindira.
Masira sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe? Nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo vashamara, tinokumbira zvatinotaura muyo munoburisa upa maradio nekuti panofiwa tiri vashamarari vakuruwo kuno, saka tinofanga kuti tizototaurawo zvezvinobudawo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota kuti hakurevi chiuma. Ivo vachamisa, ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vanozvitirezvi vachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka.
Munofara henyu here vashamarari vestudio 7 mose? Ndomuti kufara mwee muPetersburg muno. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisinengandizii. Ndinodziti kufara ndini ndinozi Joni Mulambo. Vanondiziya vanondiziya. Ndofarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa muno. Ndofarisa karakadzai chikwata Taiwanda, chikwata Paida, chikwata Edmo, chikwata Babaishu, chikwata Naishu wacho, chikwata. Ndozoenda kumadzisikuru. Ndinofarisa Taurai paCape Town. Ndinofarisa mapurisana paCape Town. Ipapo apo na Tennyson mwana wabhongo. Ndinovafarisa vese ipapo. Tozoenda kuZimbabwe. Ndofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi, hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Matthias baba Akiri paDlwayo Mutumba mwana manje. Ndoenda kuMozambique. Ndinofarisa vekwachikwata vese vekwachikwata pamuyambo pamuhotsi. Ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba nevese vese vanondiziyawo vanondizwa ipapo. Ndinovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, kuti tiende mugore idzva mu2020. Tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020. Sure.
Magadi Pastor the 7, Dine Chanda, ndiri ku Johannesburg, South Africa. Dino parisa mese vashamarire the 7 kuti dinotenda zvikuru nebasa remunobata rekuti papurire nhau dzinokutsa dzine pundutso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Dai mamusipo imini restudio 7 hatingazivi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi, because studio 7 ndeinotitaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redio Zimbabwe, nyangwe ndiri kumusha handiteereri redio Zimbabwe. Sesheni yangu indobata studio 7 chete mupenyu hwangu. Ndakaona kuti ndo inondipe nhau dzechokwadi dzinoitika zvese zviri kuitika munyika. Ndozva kuti pastudio 7 ndinobuda, saka ndinotenda zvikuru chaizvo. Ndinotenda zvikuru chaizvo zvekuti handingatozivi zvangu kuti ndokudii. Nekutenda kwendinoita studio 7 yandinayo, number 1 studio 7 ndotera studio 7. And then this support the MDC
chokwadi inotoita uhoro unotosvika pakuzikanwa nameya weguta kunzi vari kuba mari vachitadza kuunza kuti gadzirise marodzi nezvikoro kuti vachisiwa vakadaro ndopaunonzwa chinzi tiri kurwisa uori saka kana vachitadza kurwisa uori uri pachena kudai wazikana nenyika yese kudai wavari kurwisa chaivo chaivo ndeupini chokwadi weduwe rodhi yakaita semugwagwa webetbridge harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa webulawayo mugwagwa unonza mari zvakadaro mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kujoni but havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro kwamudzidzi neiko zvinhu zvakanaka zvinoitwawo nenyika dzakakukomberedza ese south africa tunzira tudiki diki chaito chaitwa hauoni kana gomba mukati mazviri but mugwagwa mukuru wakaita sewebate bridge unotosvika pakunzi ngauvharwe shandisai mugwagwa webulawayo nekuti hauna kumira zvakanaka hai nyika ife yakanaka iyi ende kana uoro huri kurwiswa wachona ini handichazivi kuti ndeupi wachona ini ndofunga zvatongo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uwe huri pachena chaivo chaivo unosiyiwa wakadaro kusvikira pakuti meya weguta reHarare akutotsvaga dzimwe mhindu dzekuti vakwerete mari vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo ah nyika yedu haisi yakanaka haiwa ndanyara zvangu naye
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu ko imi munofungei tinokukurudzira kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vatambi venhabvu vanomwe vekueritiria vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi ecafa senior challenge cup muuganda mutauriri wekanzuro yezvemitambo muuganda vaismail bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekueritiria vapinda muuganda sangano reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010 UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York, umwe murume akapinda mumba makanga muine vatendi vechiJudha vakanga vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaipisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu pakuataka vanhu asi at the same time hazvina kundishamisa nekuti climate yatiri kugara it's not the first incident in that area hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemajudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka or sezvakaita ava kuita maattacks ari violent towards avanava ndinga tiri kutanga kubva kumapolitician edu tiri kuwana vanhu vakaita sana Giuliani nevamwewo mapolitician machitaura mashoko akaipa kune vechijudha. So zvinhu zvinongoendera mberi muno munyika yedu.
Haisiri nzvimbo yatinopotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zveutsinye. Chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii? Kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata?
Hamusi mukereke chete, mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika. Mungayeudza umwe akanopfuura vana pacrash kusendi huku kuya kukafa vana vadiki pacheche. Saka havasisina kutya Mwari muno muAmerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu. Chero kwavaenda, chero uri musupermarket, chero uri mukereke, wotogara wakavhura maziso. Zvinokonzeresa zvamuri kuona zvichiitika, ndingati ihistory yenyika ino. History yeAmerica yakafanana sterike munzira dzimwe nehistory yedu yekuZimbabwe, in the sense that ihistory yeviolence. Nyika inoyi yakavakwa neviolence. Zvatakangoita kumusha kuZimbabwe kuya, from our foundations is the foundations of violence, and it breeds a culture which they have never been able to escape. Culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo, zvinhu zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo, and vangopepetuata culture iyoyo. So you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues fanga zvikutaurwa iko kuTexas, kwokuti vatsingidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally. Nenyaya dzekuvenga parusaro raganda, it's a toxic cocktail. Mental health issues, racism, culture of violence, and nyaya vari kuti white nationalism, which is racism, which has become resurgent muno muAmerica as the economy gets difficult for vachena, vachiona maopportunities avakwira mashoma, vakuact out munzira dzakasiyana siyana very violent against vanhu veganda sesu. So it's a combination of issues, zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite my acts of violence. Ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manduna vari parunare muWashington DC nestudio 7.
Love yako inofefeta saka ndoda kukuchengeta. Every day unoniseketsa zuva rangu unojeketsa nyangwe zvikandivengesa ndiwe wacho unonipengesa. What's the ndomba sane mina nawe meleta nane so fast like the day mina nawe sivele ngane.
Penge penge kamba kananakidza zvikuru kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro weMDC muAmerica anoti mapato ari mugungano repollard vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.